Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vava kuti vausimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation yechikoti kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapa zvinofanira kudhiskaswa nepimwe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nhasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But keeper West Sweden Ireland asingopinza vasvedish mugame akaseva asingaiti keeper asinga akaseva about 11 myself. There were more than 30 attempts at goal ndokwanaona America vakatakondoa.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kutora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongero enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu watiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo, tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isi tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vava kuti vausimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange ichishayiwa chete panguwa ya gawanda takandwa zijinzi constitution yedi ya kuti state should fund education, education ya free tikaona education act yedi ishinyora sumwe chete zozo aseti katarisa makoreese mashano atabwa na urumende ya ngairipu hakuna free education ya kawani kwa tukuona wana waka wanda wa shitotadza kunyora mazamanisho ni mpublic examination tukuona wana waka wanda wa shito drop out wa mwajita madrugs wa mwajita nombu dozi mweza tete chitikuru zira wana kutika mna mauvota mufunge nezazo mufunge dito ewa na venyu uye mufunge romangwa na renika enyu
wa masara ure chichiri kuitika mzikoro sezoti chinzo wakuti mzikoro amina kumira shakanaka
kuzoona wapati kuda kuparra chirongwa ichi kwa gara kwato nemanya mamire nerongo anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona safety yezvikoro safety yevana safety yevarairidzi panga paisina taka receive ma case anokwanisa kusvika 623 ema violations anga achiitika ma violations aya taka divider anoita ma categories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira ma violations yekumanikidzwa kupatisipa peta muma processes awango osuka diku participate ari ma political processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda ku rally yepati ya usingadi tatichiona varairidzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda atichiona kumanikidzwa kwekuenda kuma workshops e teachers for ED varairidzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushaidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwa kwakaita ma anotosvika almost akati almost 50% yema cases edu aibva ipa dambudziko iro tichitarisa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzi kubvisai mari dzimweni dzenguva vachinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop teachers for ED tinoonawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kwepropeti property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge property yechikoro ichabhuswa pachilonjwa kumacampaign erimwe bato tichiona kwachirumunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masocial vanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvane tsvina isingai so kuabhuswa kweproperty ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazoona muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro rata gadzira community peace model tichitarisa mucommunity mega mega mamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweaknesses ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiri kuona tingavhare sei maweakness aripo tosengana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisingangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe. Bato reMDC rinoti sarudzo dzakatosviba kare, naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavadamba naBlessing Zulu weStudio 7.
Musangano uripo nhasi musangano wekuti munozva kuti musangano wedu weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti muenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti dare richati richatarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi, nekuti ndofunga muri kuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare bati yakatorwa nenzira isiriyo. Bati tirikunga maona izvezvi kuti vana vezimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumakare zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe, bati ndizvo nyaya dzatanga takataura mumaadvocacy edu. Chepiri, European Union henge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent, yekubhadhara mapolling agent inosvika pa £3 million pa 3 million US kuti dare pati yega yega ZANU-PF MDC nechipusiva kwachipiwa 1 million. Bati ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzive dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve. Saka tinoona kuti sarudzo dzakatosviba. Saka taiyacheiyechi chechitatu muri kuona zvakare inini kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time triple C yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvinokora zvakare maprofessional representation MPs ekubhulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kuteedzwa. Saka dare redu renational council rina kugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zvakuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kuteedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti maballot haasi aprintwa time yapfuura which means the election yacho kubve kwemutemo wezimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamwudo vakare zvikanzi tiri kutya election. Asi nekuti vana vezimbabwe vakutanga kuzviona kuti election yakapirwa kare kare. Saka zvaakuti national council kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU-PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chetezvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine horombo kutaura kuri kuti avaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndinofunga munoziva imini kuti paka paina uchief justice Gabei akabviswa navamuzienda naripota yo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo asi kuongororwa. Haiwanda kuti vemidia munenge muri vemajaji paari kuharaswa achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura bedzi kuti hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine horombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachiyavava vachiita kumashure tisi tinozva ndo zvaari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Rebecca Archer Napier Vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvichero vave muZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira, izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo, sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzi wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU-PF rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubayiro wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinotenda nemashoko ataona muguma June Muchenje avo F4H Foundation, mashoko akanaka nechirongwa chavari kuita, asi ndaunyatsobudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga, mirizhonga yekushandiswa kuvanhu vechidiki especially vebato reZANU-PF vari kutumwa nevakuru vemumapato mavo. Tisati kana munangagwa vachingomira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence, hatisi kuda maviolence, tototi ndozviri kuita vamwe. Kuna vamwe vatotuma vadikiva kuti endai moita mirizhonga. Saka totokurudzira mukoma John na kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebato reratutano zvavo kuti vasashandise vadikiba, vasashandise vadiki. Vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru, vakuru ndivo vanotuma vadiki. Saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirizhonga asi vakawanda.
Maskera sepa Studio 7 pano tinofarire nhau dzamunotipa. Isusu zvakaita sesu hedu isusu tinotoona sekuti sisi yadowina, asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato. Vanhu vanofanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekuva nenyika, because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo hapani tanyaya ipapo, because unozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina, vanhu vanenge vakarasa musemanje, vanenge vasikacharemekedzi Zimbabwe, vanenge vaakungoita macrime asikaperi. Havasi takamboiwa nakai freedom munyika muya kubva pakawina vana Mugabe, vaingodzvinyirwa vanhu. Saka izvezvi kana ichinge yawina CC, vanhu vachatangoita madira aJorgina zvaa zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiya ngaiditsike, because anonge afarisa. Havasi vakamboona independence. Saka ngatinamate Mwari kuti tinge tawina nyika veCC, toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi. Ngototoziva here kuti tinowina? Mwari anotitungamira kuti tiwine, tinofanira kuti towina, because zvakaita zvinhu muZimbabwe mama hazvingamboiti kuti asakuina chamisa, hazvinonga tori mashura chaivo. Saka Mwari vanotipa kuwina, asi tizvibate neminamato, tiite zvinodiwa naMwari. Tange ndatenda.
Pastudio 7, pastudio 7 apo ndipo vabhi masira sevashamarare nevateereri venhese nyuro. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glen V7. Saka ndozvaitaurwa here zviya kuti CCC tichaiswanya seinda? Iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine itongwe noumwe munhu, kana zvekuti anotaura kuti masimba anochinjanwa? Hausati huri ushekawo, unyari ushe chaiwo chaiwo hunochinjanwa nedzimba. Zvaakita Munangagwa haachadi kubvira pachigaro. Ndosaka achifomo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo twakaita saana fasi. Oraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhotere ivavo? Iye Mwari achakupe shamu nemumayunifomu awakumbopfeka emapostori ese ese. Zvigure zviriko, chiindo kuzvigure, unopedzisira nokuzvigure. Waakutinyadzisa Munangagwa ivi.
Pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yeZimbabwe iyi. Nyaya yekumusha inogumbura, inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa. Handifunge kuti mukora ana yuthi chaicha ungatumwa neZANU-PF uchiona vamwe vakomana zera vako richitaura kuti ngatichinjei gavhumendi ripo yeZANU-PF iyo timbopinza vaNelson Chamisa. Handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi. wopara mhosva wonoponda munhu. Mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu, haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana, endai makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi mayouth yeZANU-PF hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuZimbabwe, zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro, makadzidza, makapasa, but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 8-4 years wokudhoma iwewe. Asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiite shanduko muZimbabwe, wakaita sa President Nelson Chamisa, but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana veZANU-PF. Changamukai mani vakomana.
Ndiani ndiani nhaya vakomana akazombotizawo musha nekuti mapinda nyoka? Ndiyai chitongwe neZANU-PF ndo vakarwira nyika yacho, saka togodii. Zvinoimi kana mati maakutambudzika zvisingaiti murimo muJobe kuPretoria, tinozwa muchitaura kusene kwavakuita muchoti yeuyo. Uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno. Vanhu vaenda, vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema, vari munhamo imomo, munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda. Shandisai matarenda, kusatiza kana muzvaoma. Uyai vakomana, uyai tikuone patinopiri kana makashinga, kana muri vanhu vanga vakarejesta, uyai tizvionetesa.
Mamukasei pastudio 7, makadii mwasei vashandi vestudio 7, tichitima triple C, makadii Zimbabwe yose. Tisanyengedza neZANU-PF ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubhurawayo. Nyaya zhinji dzavo dzeZANU-PF hapana dzinotongwa. Najotsukala vario vanopedza gore vari mujeri asina mhosva, asingatongwi. Ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo. Nhasi vava kuti hatishandi nemajeri nenyaya yekubhurawayo. Vakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservers arimo. Tisanyengedzwa neZANU-PF, ndo vari kushanda mumakoti ivavo. Mwari akavanyadzisa, tinotenda.
Studio 7. Ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitika kubhikita. Vatsigiri veZANU-PF vangarambe zvavo kuti ava vasi vanhu veZANU-PF, asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimu refazi ravakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika. Saka vasarambe, ngavarege kufamba vachirova vanhu. Igo rutsigiro rwogotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti kunodzidziswa vanhu? Zvokurova izvi zvabvepizvi? Mutanga hondo isati yako. Musadaro ini. Ivo vanhu veZANU-PF rangai moga vanhu venyu, musamirira mapurisa. Kana muchiti modaro runyararo, runyararo rwacho ruitei muchitora? Tevererai vanhu ivavo muvaongorore, kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma, vaongororeiwo. Endai pakati penyaya yemapurisa, hamubetseri mapurisa achona. Pano kuti mungoti tomirira mapurisa, imi muchiziva.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto avo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa, uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari, apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuChina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezvoupfumi muNigeria, izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo, vanachiremba nana mukoti vanoshandisa makanduro namarambu zvokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup nezuro zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu, ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even then wakandirwadza, because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but the keeper was Sweden airanda singopinza mugame akasevha singaiti keeper, I think akasevha about 11 saves. There were more than 30 attempts at goal. Ndopanoona kuti America was under control, but unfortunately they always say don't let the game get to the penalty to be decided. Take advantage of the situation while they are still playing, but unfortunately vakatry everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. Ndiye akavabatsira kupinda munext stage, which are the quarter finals.
Saka mutambo uyu maiuona muri kupi?
Oya, pane imwe nzvimbo yatinombotandara zvedu inonzi the place yekugetersburg muno Maryland, ndokwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji vekuafrica, west africa, southern africa like us, nevanhu vekueast africa kunana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames iwaya ematournaments senge maworld cups.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kumaworld cup?
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina kunyanya kuzara, because vatovhara na two the Maxen. But pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizarei.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho, makaonawo sei?
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo, another captain wavo, munhu ane skill, ane unyanzvi wekugona bhora, but aishaya someone anokwanisa kumupama, akashaya munhu anomufidha nemagood passes or kuti atambe nevamwe vake. Saka ndakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda, yotamba zvakanaka pamid, but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chakavanhingira, chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona matambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, vanhu vari big and skilled, they overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya kuvhiringa game resouth save go yavo, it was sort of like a schoolboy error ya keeper. Yet apa vari kupresa vachida kuequalize, iye yakabva yangowana yangotolaki Netherlands kipari akandira bhora mumambure make, saka zvakabva zvakanya momentum yeSouth Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare kuMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. jaya guru msakabu laki juve nekambu kake kakajita mkurumbira sezongu wedi apera tumbo teresa zake ziri mnauza nasi rimwe sangano rinomirira varairidzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nhasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuzeya kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yamadzimai cheamerica chinobudiswa nesweden mumakwikwi ewomen's world cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeisindebele.